This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare paStudio 7 manhero anhasi uri musi wesvondo, chivabvu 31, 2015. Munotibata pa919am, pa4930 kana pa12080 ne15455kHz pashortwave. Munokwanisawo kutinzwa paInternet pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndechiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutongi wedare repamusoro anorasa nyaya yesangano reZimbabwe Grain Millers Association yekuti hurumende ikanzure marezinesi evari kupinza upfu munyika. National Vendors Union Zimbabwe inoendesa kanzuro yegweru kumatare edzimhosva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Mutongi wedare reHigh Court, Judge Justice Joseph Mafusire, nechina chapfuura vakarasa nyaya yakanga yakwizwa kudare repamusoro iri nesangano reZimbabwe Grain Millers Association richida kuti dare iri rimanikidze nechimbi-chimbi gurukota rezvekurima vaJoseph Made kukanzura marezinesi avakapa kune vari kupinza upfu munyika. Sangano iri rakanga richiti vari kupinza upfu munyika ava vari kupinza upfu hwemhando yepasi pasi, uye danho iri riri kuburitsa vanogaya upfu munyika mubhizimusi. Asi Justice Mafusire vanonzi vakarasa nyaya iyi vachiti tsanangudzo yemutongo wavo ichatevera, uye nyaya iyi inotarisirwawo zvakare kuti inge ichipedzwa nedanho iri. Tabata gweta resangano iri, vatoenderai bhatasara kuti tinzwe zvizhinji.
Nyaya iyi yakanzwikwa naJustice Mafusire mumachambers avo. Marespondents ana honorable minister Made nemamwe marespondents vanga vachitiwo dare harina masimba ekuti inzwe nyaya iyi, uye nyaya iyi haifanirwa kunzwikwa nechimbi-chimbi. Mapoints iwayo anonzi mapoints and limits akarambwa, akaraswa nedare. Dare rikati nyaya iyi inofanirwa kuti inzwike nekukurumidza, nekuti inoafekta vanhu vazhinji, inoafekta nyika zvikuru. Vapedza izvozvo tadi vakazotiva kudhila nenyaya inonzi mamerits, nyaya yacho chaiyo yanga yakwidzwa kudare. Vakaona ivo vachiti ivo nyaya iyi haina nematuro ese, saka nyaya iyo yakabva yaraswa mudare ikanzi hazvigone kuti vamise minista kuti varege kupa malicense avanga vapai.
Saka imi makatambira sei mutongo wedare uyu?
Mutongo wedare uyu tichiri kumbouzeya nekuti dare rakati iro mareasons aro emutongo uyu achatera. Saka tichiri kumbozeya kuti tione kuti chingaite sei, takamirira mareasons acho watazonatsotiudza kuti toendera mberi here tichiapila kana kuti totambira zvabuda mudare imomo, and maclients ochiona kuti vangaitawo sei.
Munotarisira zvakaturwa nedare izvi riini?
Jaji vakati ivo vanodayira kunge vapa mareasons avo nemusi wa3 June, saka tinotarisira kuti tinenge tawana pamusi iwoyo.
Asi munofunga here imi kuti vamuri kumirira vangadai vange vachikanganisirwa mashandiro avo ebasa?
Zvikuru chaizvo vari kukanganisika basa ravo, and chandinonyanya kuona chichari kunyanya kuitika ndechekuti vashandi ndoo vachange vari ivo anonzi mavictims, nekuti vacharasikirwa nebasa. Maclients vedu achiedzawo kuti vararame vachatoreducea maworkforce avo, uye varimi vachatanga kutengerwa chibage chavo nemutengo unenge uri pasi kuti vatanga takamirira vararame varambe vari mubhizinesi.
Avanga vari gweta riri kumirira sangano reZimbabwe Grain Millers Association vatondirai bhatasara vari parunare muHarare neStudio 7. Tichiri mumatare dzimhosva, sangano revanotengesa mumigwagwa reNational Vendors Union Zimbabwe svondo rapera rakaendesawo kanzuro yeguta reGweru kumatare richinyunyuta nekusungwa kwenhengo dzaro shano idzo dzinonzi dzichiri muusungwa mujeri rehwahwa. Ngatinzwei hurukuro yataita nemukuru weNational Vendors Union Zimbabwe vaSamuel Wadzai.
Kanzuro yatakatora kuendesa kumatare ikanzuro yekuGweru ndiyo ine mamembers edu vagara mutorongo kutova kutokwana 2 weeks and a half. Dambudziko ravanaro nderongonzi sei vari kutengesa, sei vari kuda kuriritira mhuri dzavo. Saka tiri kuzvichallenja isusu sesangano kuti aiwa mutemo wedu wenyika, bumbiro redu renyika haribvumiri maitiro akadaro pakugadzirisa kana paita dambudziko. Ngatitaurirane kana pane dambudziko, kana katadza kunzwisana ndosaka makosi aripo kuenda kumakosi tondoyananiswa nevanoziva mitemo yenyika.
Nhengo dzenyu hadzisi mumaoko emapurisa here zvokuti zvanga zvakakodzera kuti mukwirire dare mapurisa pano kwirira kanzuro?
Of course taigona kuzviisa pamwe chete nemapurisa, asi vatakanyorera tichiti ndo vatine dambudziko raro ndivavo vekanzuro veGweru, nokuti zvese zvakaitika izvi zvinhu zvavaikurudzira ivo. Ndo vanga vari pamberi, ndo vakaenda kungotora mapurisa. Icho kwati kuti mapurisawo vari kopiti kana ndingati vaongorogwi panyaya iyoyi, asi vatakanyanya kutageta isu sesangano ndivo veGweru City Council, nokuti vari kutaridza unyanya. Vanofunga kuti vhenda imbavha kana kuti vhenda muurai, vhenda ari kutsvaka kuriritirawo mhuri yake.
Ava vanga vari mukuru wesangano reNational Vendors Union Zimbabwe vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare neStudio 7. Nhasi mukuru wesangano reOccupy Africa Unity Square iro riri kukurudzira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasiye basa vaitaidzamara vasvitsa mazuva makumi masere nemana vapambwa uye pasina kana shoko rinobva kumapurisa rekuzivisa vana veZimbabwe pavasvika nekuedza kutsvaga vadzamara. Izvi zvaita kuti sangano reZimbabwe Human Rights Forum kana kuti Zim Rights iro rinorwira kodzero dzevanhu rinyunyute nekusaratidza hanya kwarinoti kuri kuitwa nehurumende pamwe nemapurisa. Ngatinzwei hurukuro yataita nemukuru wesangano reZim Rights VOK Machisa.
Hurumende yeZimbabwe inofanira kuziva kuti kutsakatika kwemunhu mutumbi wake handiko kutsakatika kwemunhu munjere nemupfungwa. Munhu wese sekutaura kwatiri kuita iko zvino akatarisira kuti rimwe zuva tichaona vadzamara vachibuda vachifamba vachienda kunombundikirana nemhuri yavo. Iko zvino pasi rose riri kungodeedzera kuti hurumende yeZimbabwe ngaiite painogona napo kuti itiudze kuti vadzamara vari papi, mapurisa ngaite basa ravo. Asi chiri kutishamisa ndechekuti mapurisa akapiwa zvekuita navaDavid Mangota. Mapurisa havasati vasvika pakumbotibudirawo pachena kuti after every 2 weeks vadzamara nyaya yavo tateta kusvika pakati. Hapana munhu ari kuziva kuti zviri kufamba sei.
Tingaona muine matanho amungazotorawo here ekuyeuchidza hurumende pamwe nemapurisa iwaya kuti vabate nyaya iyi nechimbi chimbi?
Matanho ari kutorwa misi nenguva vakandemire. Mapoka akawandisa ari kuita zvinhu zvakasiyana siyana, asi munongoziva vanhu vakagara vangoisa machira munzeve kuvhara kuti hatidi kunzwa. Nemamwe makorokota enyika atongonzwawo anenge achingotaurawo kuti ava vanhu vakazviurayira munhu wavo havakagozodai. Zvinotirwadza chaizvo. Isu chatinoda ndechekuona kuti matare edzimhosva zvikuru seHigh Court yatara gwara rekunzi rinofanira kufamba rakadai. Mapurisa ngaazivise nyika after every 2 weeks, ngavawanikwa vachiita saizvozvo.
Mukuru weZim Rights VOK Machisa vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano revagari vemuHarare reHarare Residents Trust rinoti rinotambira nemufaro danho rinonzi rakatorwa nekanzuro yeHarare rekuti yave kumisa nzendo dzekunze dzaiitwa nevamwe vakuru vakuru pamwe nemisangano yaiitwawo munyika nevashandi. Bepanhau reHerald svondo rapera rakazivisa kuti kanzuro yakanga yatora danho iri senzira yekuchengetedza mari, asi mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti kanzuro inofanirwawo kudimura mari dziri kutambirwa nevamwe vakuru vakuru kana ichida kuchengetedza mari.
Isusu Zimbabwe Harare Resident Trust zira yekumisa kufamba kuenda kunze kwenyika senzira yekuchengetedza mari iziriyo nyaya huru iri kunetsa mukambi yeguta reHarare. Nyaya huru iri kuda kuti igadziriswe ndeye masalaries anotambirwa nemadirectors kubva mugrade 1 kusvikira grade 4 umo muna town clerk nemamwe maheads of departments. Imomo ndimo muri kuperera mari. Maallowance avanopiwa kare havagoni kunge vachibhadhara mari idzodzo. Maallowance nemasalaries avanopiwa ari kudarika zvakatarwa nehurumende kuti town clerk weguta anofanira kunge achitambira mari. Asi isu tiri kuona kuti nzira yekuda kumisa nyaya dzemaworkshop inongokwanisa hayo kubatsira kudzivirira kuadziviswa kwemari. Ndo zvinoratidza kuti hazvanga zvisiri necessary zvavanga vachiita.
Imi sangano renyu raimbokurudzirawo vagari kuti vasabhadhare mitero senzira yekumanikidza kanzuro kuti inge ichigadzirisa zvinyunyuto zvenyu muchiri padanho irori here kana kuti mashanduka?
Isusu seHarare Residents Trust zvatinoramba tichikurudzira vagari ndezvekuti pamba pega pega ngapabude mari ingangoite $10 inoenda kucity of Harare senzira yekuti kanzuru igone kuve nemarekodzi ekuti mugari abhadhara. Asi kurudziro yedu ndeyekuti vagari ngavabhadhare maservices awapiwa anosanganisira mutero wemba unonzi property tax inoda kubhadharirwa. Asi havagoni kumanikidzwa kubhadhara kutakurwa kwemarara asina kutakurwa.
Vanga vari mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira nemufaro vatereri pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka. Tatsikwa namakanaka wakatama vazhinji munomuziya ari iye anga achitungamira pachirongwa cheStar Kids paZTV asi akazovamba chisangano rinonzi Makanaka Trust. Tinokutambira nemufaro paStudio 7 Makanaka.
Ndinotenda Blessing.
Makanaka, ungatudza kuti Makanaka Trust yawakaparurai iri kufamba sei pari zvino? Zvii zvamuri kuitawo?
Okay, Makanaka Trust maybe chokutanga regai nditsanangure kuti ndakaivamba pamusaka maererano nenyaya dzekuita nevasikana nemadzimai. Tichida kuti isusu tiwane mitemo yakasimba inotiprotekta sevasikana, but nyaya yedu yatanga tikanyanya kutarisa ndiye kuita put an end to nyaya dzemachild marriages. So we have been having my awareness programs atanga tichiita takatarisana neizvozvo.
Mungati vanhu vari kunzwisisa here izvo zvirongwa zvamuri kuita izvi zvekuti pasave nevana vanenge vachirorwa vasati vasvikazera?
Ndichitarisa maererano nekuona kwatinoita even neimwe radio show yataive nayo tichitaurawo nevatereri even maprograms mukufamba, tichine basa ratinaro rakakurisisa kuti tinzwanane nevanhu tivataridze kuti chii chavanenge vachiita kuvana ava vakasiya vachirorwa vari vadiki. Tine vamwe vanonzwisisa, but what I can say is we still have so much work to be done. Kune vamwe vasati vanyatsonzwisisa kuti mwana musikana akafanana nemukomana anofanira kupiwa maequal opportunities ekuitawo sezvinoita vakomana. So ndinoti basa riri kuitwa, asi basa tichinaro rimwe rekuita.
Vakawanda vanoti zvirongwa zvakadai zvinowanzoitwa mumadhorobha chete, vanhu vasingaendewo kumamisha. Kumuri kuendawo here kumamisha?
Ichokwadi ichocho, kumamisha ndokwakanyanyotarisana nematambudziko iwaya, asi tine program ya takambo shandao nayo ni vamweo the United Nations Population Fund last year and agaita ambassador and taitonya nyo kufamba muma misha imomo takailo nchera kunjimbo ye urungwe inova ndiyo ine the highest rate ya ma child marriages. Saka turuku yeza nepatino kwa nisa tichivimba kuti nekufamba kwa nguwa tisha kwa nisa kuita reach out kunjimbo zese idoto.
Kwa iku kunana urungwe kwa choku changa chiri chikonzero chei chaezo chiri kupa kuti vana va rorogwe vachiri vadiki vasikana.
Chikonzero cha tukuona cha kanyanyo kurisisa inyaye poverty inzara. Nyaya cho ichi ili paviri vabereki vanoona sevana vasikana is an investment vova endesa even in exchange ya mombe chaidzo. Tozo ono zvakare kuti ivo vana vacho vasikana vemazivano kuzvibata kwa kushoma. Ba kuda kuona zvimwe zvinhu zvavanenge vachiona zvine vamwe voda kuzvishandisa ivo kuti vasvike pachinzvimbo ichoto. So inyaya iri to indogaranchiti we can put the blame on other people and on the society kuti iti protect asi ndinoona kusekunge ivo vana vacho vakazvichengetedzawo ndopa zvinotangira ipapo.
Saka muri kukwanisa here kuwana rubatsiro rwekuti mukwanise kuita zvirongwa zvenyu?
To be honest, I should say kuti funding has been a very big challenge. Tanga tichiwanawo kubatsirwa nevamwewo vatinoshamwaridzana navo vanenge vachikurudzira chirongwa chedu. Neni, I should say, ever since patakatanga chirongwa ichi, tanga ndichipusha kuti zvingaite ndiri ndega asi kuwana funding has been a challenge, but we are working on it.
Saka, vanenge vachida kubatsira kana kushanda nemi, vanenge vachikuwana ipapi?
Vanogona kuti tumira email, makanakatrust@gmail.com. Ndopa vanotibata kana kuti marunare rwedu roku Zimbabwe 263-739-701-571. Ndodzokorora.
Ongo.
makanakatrust@gmail.com 263-739-701-571.
Saka nyangwewo vamwe vanenge vachida kubvunza zvikuru sei ivo vanasikana vanenge vakasununguka kuti vafone kana kunyora maemail panamba idzi?
Ichokwadi, tatoo, ndakatanga this program nda receiver ma emails akawandisa kubva kuma victims chaiwo chaiwo. Ndopamwe pandinoona kuti vanhu vanoda rubetsero, but sometimes it's a problem kuti vasikana especially nyangwe madzimai vabude vachitaura zvinhu zvinenge zvichivashungurudza nokuti tinoona kuti society yedu inokasika yavaita judge. So yes, tinovatambira vanenge vachida kushare nesu nekutaura nesu vanokwanisa kutibata ipapo.
Aiwa, tinokutenda zvikuru makanaka nekupinda muchirongwa chedu.
No, thank you so much, Tatenda.
Manga, makateerera kubva kuna makanaka wakatama anotungamira sangano remakanaka trust. Aiwa vateereri, nguva yedu ndo yaita shanje. Nekudaro tosangana svondo rinouya muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Nakokambo anogona ndimwari kubva kuna Lenmo Nyanzara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rakai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Mutongi wedare repamusoro anorasa nyaya yesangano reZimbabwe Grain Millers Association. Aiwa vateereri tinokutendai nekuteerera. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.